Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera, kurume 17, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga. Ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zamu yangu amarengenya. Asi dambudziko redu haisi zvanhu pfiyo. Kwata kuenda kusikwa kunyombana. Kwata kuenda kwakwe mapolicy. Kwara kwema issues. Kwara kwe vision.
Tungamiri we MDC Alliance va Nelson Chamisa vanoita musangano wekutanga mumbizo mukwekwe.
Musangano uri kuenderera mberi musangano uri kumangwana.
Musangano wakadaidzirwa nemutevedzeri wemutungamiriri we MDCT Muzvare Tokozani Kupe uri kuenderera mberi mangwana. Mutungamiri we South Africa va Cyril Ramaphosa vanoita hurukuro nemumwe wavo va Emerson Mnangagwa muHarare. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiriri we MDC Alliance va Nelson Chamisa vaita musangano wekutanga we MDC Alliance mukwekwe nhasi. Musangano uyu wapindwa nezvuru nezvuru zvevanhu waitirwa mumusha wembizo. Vachamisa vanga vachiperekedzwa nevamwe vatungamiri vemapato ari muMDC Alliance vanoti vaWelshman Ncube, vaJacob Ngarivume, vaAgripa Mutambara nevamwe. Vachamisa vati zvakakosha kuti mapato abatane musarudzo dziri kuitwa munyika.
Vari muzanu kuyevu dambudziko ravo nderekuti havana clarity yekuti nyika inoenda kupi. Takaimba mugoma vauya, mugoma vauya, mugoma vauya vabve moza. Oh, oh, vauya. Hatina kuziva kuti mugoma pavakauya anga asina muono wenyika. Vakangouya vakati nhariti zvamuchero independence. Muchero pawakapera zvikandhande yekumizi. Mizi pawapera zvikandhatidyei vhura independence. Kuisa mama chicha. Kukula. Ezoko.
Vachamisa vatiwo musangano wavo wekumbizo unofanirwa kuenderera mberi zvakanaka usingavhiringidzwi nemvura sezvakaitika svondo rakapera kuMatabeleland.
Ndichataura zvinhu zvishanu. Chokutanga chandichataura inyaya yekuti sei convergence and unamata kuti Mwari mvura musaunza futi nhasi nokuti hapana patinoadresa mvura ikasanaya chero kusina mvura inongotanga kunaya. Saka ndiri kukumbira dei Mwari vatitendedza nokuti ndiri kuona zvaya kuita kuti mudhara vanenge vakuda kupama zvinhu zvavo. Chisa mama chisa. Kukula. Musangano uno takasirwa naPresident Tsvangirai. President Tsvangirai wakati ndaziona ndafamba makore 18. Pamakore 18 andafamba ndine zvandakadzidza, ndine zvandakatadza. Chimwe chavakadzidza ndechekuti hatifani kudzokorora dambudziko ra 2008 rokuti tinoenda kusarudzo pane vamwe vatinofanira kunge tinavo tozoenda kurun off. Nokuti run off yatakaita muna 2008 yakaparira vanhu. Vanhu vakaurawa munyika muno nekuda kwekuti kwakaitwa run off. Saka wakati kutitisaita ranofu, ngati batani zei mapato. Mapato edu, ngati endei kune ama zedu, zataishenda nazo. Muono ndio kutichenga ose mananga apana risina mozi.
Vachamisa vati varikufara kuti MDC yakatangwa muna 1999 ikapatsanuka kwemakore akawanda yava kubatana zvakare rwendo runo. Vati apo MDC iri kubatana, ZANU PF iri kutsemuka nepakati nguva nenguva.
Ndoza katakati hari watatelera tanzwa president. Ndoku vachauya kuconvergence yekuti tavane mapato akabatana ari manomwe. Nyaya ndiye kuti MDC yauya pamwe chete, mapato angaka mboenda azoka pamwe chete. ZANU PF yapatsanurana bato vaimbo vari mwe chete ikenorana nematwins rava nevakawanda ava mapatya. Ndakaona mudhara mugaba akuda second coming. Kwandodzokazve. Chiza mama chiza. Ndikati mudhara wakainyorokera koroge. Nguva yako wakaita basa chisira vanhu. Asi paaifamba angana namunangagwa ise mufanana. Hakuna chembere inoti kana yapfeka mbatya itsva yoti ndava mhanda.
Vachamisa avo vanga vachiratidza kufarirwa nechaunga vatora mukana uyu kuudza vanhu kuti ZANU PF iyo vati yava mambembe haisiriyo honzeri chete yematambudziko ari munyika. Vati chava kudiwa munyika kuti vanhu vave nepfungwa dzinopa nyika gwara rakanaka kuitira kuti nyika ibudirire.
ZANU yangu wa marengenya asi dambudziko redu haisi ZANU PF. Kwata kuenda kusiko kunyombana, kwata kuenda kwa kwe ma policies, kwa kwe ma issues, kwa kwe vision, kwa kwe ma ideas. Hadisha potula nine matombo, taku potula nane ma ideas. Hadisha roa nine chimbo, taku potula nane strategy. Hadisha kona nine situko, taku potula nane ma motels nine ma ideas.
Vachamisa nevamwe vavo vari kutarisirwa kuita musangano mangwana mugweru uko vanhu vakawanda vari kutarisirwa kuungana zvakare kumukoba stadium vachinzwa nezveurongwa hwavachamisa kana vakasarudzwa kutungamirira hurumende musarudzo dzegore rino. Mune imwe nyaya inobata MDCT, musangano wakadaidzirwa nemutevedzeri wemutungamiriri weMDCT Muzvare Tokozani Kupe uri kuenderera mberi mangwana sekurongwa kwazvakaitwa. Muzvare Kupe avo vari kuzviti ndivo vakafanobata chigaro chemutungamiriri weMDCT vanoti musangano wavo uri kuenderera mberi muBulawayo mangwana. Zvisinei nekuti kune vanhu vari kufamba vachitaura mashoko ekuti musangano uyu hauchaitwa. Mashoko aya atsinirwawo nemunyori wezvekurongwa kwemisangano vaAbednego Bebe. Mutevedzeri wemunyori wezvemadzimai muMDCT amai Dorothy Gonyeti Ndlovu vanoti musangano uyu uchaitwa mangwana kunyangwe hazvo vavengi vari kuedza kuda kuvhiringa urongwa hwavo.
Uziye kauti kana kune mvongo mvongo ka vanhu vanotaura zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana. Musangano uri kuenderera mberi mangwana ende vanga vachitaura kuti musangano ndeyanhasi. It was not for today. Musangano ndeye mangwana. Musangano uri kuenderera mberi whether dark or blue, but musangano uripo mangwana.
Veruzhinji vangangodewo kuziva kuti musangano uyu uri kutsvaka kubuda nei.
Musangano uyu uri kutsvaka kubota nei. Nemafungiro evanhu eweka unozviziva kuti mukati nepatimeti kune conflict ka. Iyo conflict yacho tinotata kubvunza kune vanhu ka nokuti isisu are not the people. Kune vanhu ndivo vanofanira kutaura kuti isisu semhuri yeZimbabwe ka tiri kufunga kuti beta kuti mungaite izvi neizvi muregere izvi neizvi. ndiyo kati nangwa zemsangano.
La mwela kuru wari kutarisi woku pinda mumsangano uyu ndila nani?
Ala mwela kuru wari kutarisi woku pinda mumsangano uyu. Isisi tina acting vice president towa zame kupe. Andisika yekoso huya mwebapi yetu. Kuso huya kunewa ame kabari kufa kumamame ma province ka. Se mat south ne mat north. Kari kuhuya. Saka unoziwa kutizimze politisi zino meza. Vama watu kuti mazita avu akute pa miti. Saka that's the other reason why I can't give you the names. But ila wanda ndatoma ni mazita ndinoziwa kuti they don't care even if kataura mazita avu awana maka nazo kuti wataura zita rangu. Nekuti ma politicians akakura mature the politicians.
Mashoko yenyu amunga deku isa wakuru zhinji we Zimbabwe. Zvichiendera nekuti kune vamwe vari kutaura kuti izvi zviri kutaurwa munzi musangano iri kuenderera mberi hazviko ndeiwo kutiwo kudii.
Inini ndidataura ndakaruzhinji rweZimbabwe kuti mbasaterere manyepo. Saka musangano uripo mangwana uri kuenderera mberi.
Mutevedzeri wemunyori wezvemadzimai muMDCT amai Dorothy Gonyeti Ndlovu vachitaura vari muBulawayo. Mutungamiri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa vasvika muZimbabwe nhasi kuzoita hurukuro nemumwe wavo vaEmerson Mnangagwa. Vasati vaenda kuZimbabwe vaRamaphosa avo vanova sachigaro weSADC vasanganawo nemutungamiri weMozambique muMaputo vaPhilippe Nyusi vakakurukura nyaya dzine chekuita nekudyidzana kwenyika mbiri idzi. Musangano wavaRamaphosa navaMnangagwa wakanangana nekusimbaradza ukama weZimbabwe neSouth Africa uo watakanga manguva ino nyika mbiri idzi dzairwira kuzvitonga kuzere. Vana chiremba vari kuramwa mabasa vanoti hachisi chokwadi kuti vawirirana nehurumende uye kuramwa kwavo mabasa kuri kuenderera mberi. Vana chiremba ava vava nemazuva gumi nemanomwe vachiramwa mabasa vachiti vanoda kuti zvichemo zvavo zvigadziriswe. Tabata mutauriri wesangano reZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Mtolisi Ngwenya kuti tinzwe zviri kuitika.
Chekutanga nechekuti vanachiremba havana kumbodzokana. Vanachiremba havasati vazivikanwa nematauriro atinoita nehurumende. Musi wa15 hurumende yakaita meeting nesu yechitsu vakambotanga kutinyesera mani kuti isu tinopawa 5 dollars tikavacalculate kuti tikavapa sesina nyora dzatinopawa dollars tikawirirana kuti izvana tingakwanisa kutaurirana nekuti vamwe vanhu vari kutaura tikasangana musi wa16 vakanonoka ne2 hours vagaramo tikavabvunza kuti makazodini nema-hours akekausile vakatsenga-tsenga taona kuti izvi hazvikubatsira tavaudza ivo zvavari kuti vana mukoti vapuwa off nekuti vaudzike mari vavasari vachitaura nana mukoti isusu semachiremba tichitadza kunzwisisana kuti vari kungotora seminyaro. Kadaro hurumende yamuka nhasi makuseni kuti yawirirana neana chiremba naana mukoti. Asi hurumende yakawirirana naana mukoti. Asi vana mukoti vakataona kugutikana vakangobvuma kuti tazviona zvamuri kutaura. Asi hatina kugutikana saka hatidzokeri kubasa. Saka zviri kuitika izvezvi ndezvekuti hurumende yakutora nyaya yekuti naana mukoti vakawirirana kuti vari kuzviona zviri kuitika. Vaakufamba vachiparidza kuti takawirirana nachiremba naana mukoti hatisi chokwadiba.
Saka shoko riripo rechokwadi nderekuti vana chiremba havasati vadzokera kubasa.
Havasati vatombowirirana nehurumende. Tinokurudzira vari kunze kuti varambe vachinamatira kuti ministry nehealth services board vagadzirise nyaya. Pari zvino machiremba haana kumbodzokera kubasa nekuti hurumende iri kutaura zvisiri zvekutaurirana.
Avo vanga vari mutauriri weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Mtolisi Ngwenya vachitaura vari parunhare kuHarare. Chirongwa chestudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa studio 7 mangwanani na 6 am kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 pm mazuva ose. Munotibata pa 909 am uye pa 4930-13860-15460-15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe live talk na 8 pm muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 pm uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 pm. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Russia inoti kudzinga vamiririri veBritain munyika mayo vanosvika makumi maviri nevatatu zvichitevera danho rakatorwawo neBritain svondo rino rekudzinga vamiririri veRussia munyika iyi vanosvika makumi maviri nevatatu vakanga vashandisirwa muchetura pana vaSergei Skripal nemwanasikana wavo Yulia. VaSkripal vaimbove musori weRussia. Vaviri ava vakawanikwa vasingakwanisi kumuka vari mupaka yemuguta reSalisbury ndokubva vaendeswa kuchipatara uko vakaongororwa vakaonekwa kuti vaive nemushonga weNovichok uri mumitezo yavo. Mushonga uyu unonzi wakagadzirwa neSoviet Union. Russia inoti danho rayatora rekudzinga vamiririri veBritain muRussia nderekudzosera kutokonywa kwayakaitwa neBritain ichiti zvairi kupomerwa neBritain hazvina kana umbowo pane zvakaitika muSalisbury. Yasvika nguva yekuti tinzwe chirongwa chevanhukadzi cheWomen's Forum chatinopiwa nemugovera wega wega naMarvelous Muhlanga Nyahuye.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanga Nyahuye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tichange tiri kukurukura nemadzimai nevanasikana vari kuNew York kumusangano wemadzimai weCSW 2018 uko madzimai nevanasikana vari kuzeya matambudziko avanosangana nawo nyanya vanogara kumaruwa. Musangano uyu wakatanga vhiki rapera uyezve uri kukokerwa nesangano reUnited Nations. Regai timbonzwa kune mamwe madzimai nevanasikana vari kumusangano uyu.
Zita rangu ndinoitwa Muzvare Beatrice Vatke. Ndinoshanda neorganization yevechidiki inoshanda kuti tipedze machild marriages muZimbabwe inonzi Ruth. Handiri kuno kuCSW ndaona conference iri conference yakakosha zvikuru. Inotipa mukana yekuti tikurukure zvinhu zviri kuti nekuti shungurudza zvatinoda tizvigadzirwe pasi rose. Highlight yangu ndeyekuti mukuru weUN Women vakwanisa kunge vachiuya kunhanga Beauty Space yedu inova rumu yatakagadzira isu sevasikana vakabva kuZimbabwe nevasikana vemuAfrica kuti vasikana vawane vachikurukura nyaya dzinovanetsa because meeting idzodzidzi kunopinda vamaminista chindo vanozobuda nezvinonzi zvabuda mumeeting yeCSW. Vechidiki vazhinji vanenge vasina mukare kuti vainfluence zvinoitika imomo. Vasikana vanhu vachikuru vakadaro vachiuya munhanga medu zvinoratidza kuti vari kukoshesa zvinodiwa nevechidiki.
Ndevapi vanyarikani vamawana muchisangana navo?
Minista vedu vejenda vakakwanisa kuuya munhanga space yedu iyi nevamwe maMPs vakaita sana Monica Mutangwa, vana mai Mpariwa, vana Priscilla Misaira vachiuya mu space yedu yerechidiki saka zvinotifadza kana vanhu vakuru vakadaro vanoremekedzwa munyika vachikwanisa kuzvideredza nekutsika kuti vauye kuzokurukura nesu zvinhu zviri kutinoita uye kwete kungokurukura chete but kubatsirana kutsvaga masolution chinhu chanyanya kutifadza mune zvese zviitiko zvaitika izviita ndezvekuti nhanga yedu iyi yatauya kuzocreata kuno kucsw un women executive director Pumzile vati varida kuti maun women ese ari muafrica vareplicate model iyoyi yekuti vasikana nemadzimai vawane espace iri official yavanokurukura zvese zvinenge zvichivanetsa so that patinozoya kucsw macountry offices avo ese ari kutoziva saka this innovation and creativity yabva muvana vedu vemuzimbabwe isu nevamwe vasikana vati kushandidzana navo vemuafrica kuti yakutotorwa kuti ireplicatwe pasi rose zvinhu zvatinowanika zvichitifadza zvikuru kwazvo
zita rangu ndonzi ana sango page ndiri kubva kuzimbabwe ndauya pano ndakamirira zimbabwe young positive inova iyo network yevana vechidiki vari kurarama neutachiwana muzimbabwe nomusangano uri kuinda uchifamba zvakanaka chaizvo tine masesheni mazhinji atati kupinda tichionesana nevamwewo pamwe pacho tanga tichitaurawo pamapanel tichitaura zvinoenderana nenyaya dziri kuitika nevamwe vana vari kugara kuzimbabwe vari kurarama neutachiona kushungurudzika kwavanosanganidzana nako nekuti vangade kuona chii chichiva chinoshanduka mukuti tirwise utachiwana hweHIV and AIDS uye kurwisawo kusabatwa zvakanaka kunoitwa vanhu vanorarama neutachiona hweAIDS
saka pari zvino zvii zvauchaendawo zvawadzidza iko kuno zvamuchatorawo muchinopakurira vamwe kumusha
tine vana vechidiki vari kumaruwa tine vana vechidiki vari kugara mumatowns kufanirwa kuona kuti mubasa rese ratinoita toona kuti tiri kuitawo mapurogiramu anokwanisa kusvikawo kune vamwe vana vanenge vachirarama neutachiona vari kumaruwa nokuti kazhinji tinokangamwa kuti vamwe vedu vanenge vachidawo ruzivo vachidawo dzidziso nezvimwewo zvakangowandawanda zvavanenge vachida kuti vazivewo nokurarama neutachiona sevana vechidiki saka zvinenge zvakakosha kuti chese chatinoita toona kuti mapurogiramu edu ari kusvikawo kumaruwa tichibatsirana navo basa
zvinhinga mpinyi zvipi zvamungati zviri kusangana nevanasikana zvamuri kukurukura muri ikoko
tabatikanwo nenyaya yevamwe vanasikana vatadza kuti vauye vasina kukwanisa kuti vapuwe mavhiza vamwe vanga vachipiwa kodzero dzokuti vachiri vadiki kana kuti ngavatange vatsvaga mabasa kuzimbabwe vozokwanisa kuti vapuwe mavhiza ekuti auye vazhinji vacho vamwe vanga vane masesheni vanga vachifanira kuti vapatisipete maari saka tangoona kuti zvinhu zvakaipa kana tichida kuti isusu tikurudzire kuwanikwa kwevanasikana kana kuti kwemayouth panzvimbo kuti vataure nyaya dzavo tinenge tichida ivo vauye vazvitaurire nyaya dzavo asi tikatadza kuti tivabatsire kuti vawane mavhisa etouye kana kuti tikaramba tichibvumira kutie zvichiitika zvokuti vanonyimwa mavhisa ekuti vauye vari vana vechidiki zvinoita kuti zvidzosere basa redu mashure
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Regai tipinde mune chimwe chirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu, our lives.
Gamchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokunzira ichirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC nhasi tiri kutarisa nezvehowa hunonzi huri kuuraya mhuri dzakawanda nekuda kwekushayiwa ruzivo pavanenge vatema hova uyewo vamwe vachinzi vanotengesa hova vari kungotengesa hova nehunouraya hunonzi hune muchetura vasingasarudzi pavanenge vachitsvaga hova waiwowo muhurukuro yedu tine mumwe ane ruzivo nezvehova murimi vajohn kan vari kumacheke kudunhu remashonaland east tinogamuchira ine mufaro pastudio 7 vakan vakani tinoona kuti vanhu vakawanda vanodya hohwa hunowanikwa musango asi tiri kunzwa kuti mhuri dzakawanda dziri kurasikirwawo neupenyu nekuda kwehohwa hunenge huine muchetura hwavanotora musango imi muri kukwanisawo sei kusarudza hohwa hwamunoti hwakanaka nehwakaipa muchisiya
zvinoda kuhuziva hazvidi kutuma vana vaditi kuti vasarudze hohwa uhwo zvinoda vanhu vanouziva nokuti hohwa hwakafana anana kwati ine tinoti dzivo ikatora dzivo isina kune mukaka votora dzivo ino kudisa mvura inouraya kozoti humwe hova hunoera haudyiwe nevanhu wese wese
saka unoera unodyiwa nani
unongoita dyiwa nemutupo inoenderana neivavo
saka wakadyiwa nemunhu asiri wemutupo iwoyo vakani chii chinoitika
eya anogona kutadza nokuti humwe hunoda kubhoiriswa kwenguva yakawanda hwokunwa mvura hwobhoiriswa zvinoitwa siriri hwozofuswa hwozozodyiwa tachirimo kwete huri fureshi
saka pamunopinda musango muchinotsvaga hohwa munenge muchitarisa hwakaita sei kuti muti uhu ndo hwataa kutorawo
tinotsvaga huri fureshi husina kudanya kunonzi kudada hunenge husina kudada hunenge huri fureshi hunenge hwakangoita nge amburera kana wakavhura amburera iye inenge yakaita konisedhiyei hwo hatinotsvaga ihwohwo kwete hunenge hwadada uye hatitore
tiri kuona kuti iyo nguva inoi tine mhuri yakafa kumberengwa kumazuva mashoma adarika evanhu gumi nevamwe vari muzvipatara nevamwe vatisingatonzwa kuti vafa kuburikidza nehohwa mashoko apa hamungataurirawo vanenge vachizotsvaka hohwa ihwo
kutaura kuti ngavaregere kutuma vana vapere kuti vanotsvaga hohwa ivo vasingauzive kuti unodyiwa ndeuu pangautsvagwe nevanhu vanoziva kuti undo hohwa
uhu asika vamwe vari kuita hwekutenga kune vanotengesa pamigwagwa
zvinhu zvagara zvichiitika nekuda kwenzara nzara inokonzeresa kuti munhu utengeserwe chinhu kana chakaora kana kuti chinotouraya
saka kurudzira yamungapa kune vanotenga nevanotengesa
tiri kuti munhu ngaatenge zvinhu zvaanoziva kuti zvinokodzera kuti iye kuti zvinodyiwa
ihwo hohwa tinonzwa hune mazita akawanda ndeupi hwamungataura mazita awo
pane nzeve kwoita chinonzi chihombiri kwoita inonzi tirititi kwoita inonzi ndebvu kwoita rinonzi dondova dondova rinowanzobuda munonzi mumusapa nzeve inobuda munobuda yatinoti minhondo inowanzobuda minonzi minhondo mumiti yeminhondo iyeye kwozoti kana iri nhezi inobuda munyika mezvikomo pasi pomupfuti
kune hwatinonzwa vakani hohwa hunonzi hukamera pasi pemumwe miti hunogona kunge huchitozouraya vanhu kunyange hazvo hwanga husingaurayi miti ipi yekuti hohwa hukamera pasi payo hwaane muchetura
ya tingangoti maexotic trees ayo magum trees ndiwo anouraya ndio ari poisonous iya
saka hohwa ihwohwo wakahuwana pane imwe nzvimbo isina mugum tree unogona kudya asi hwakanga hwazomera pasi pemugum tree hwaakuuraya
ya zvakafanana manje kuti munhu anoda bhizinesi anogona kutotora kana huri pasi pemagum tree ipapa nekuti anoziva kuti nini hatichiuraya mhuri dzavo anongoenda kunotengesa asizo zvichiuraya
nguva inonyanyowanika hohwa iyi inguva ipi yamungataura nezvayo
kana mvura yachinge yawanda sezvino munana machi munomu yawanda mvura yadzika sterege ndonguva inowanika hohwa sterege kana pari zvino nzee yatiri kutodya isusu totonhonga isusu tinoziva
ko mabikirwo amunokurudzira kuti hohwa huitwe
right pane umwe hunoda kufushwa semufushwa handii munezei muri kufusha muriwo
hongu
kozoti humwe hunotoita kufurayiwa nzeve dzinoita kufurayiwa kungoita mafuta chete notofurayiwa unotongodya kadaisina madomasi unodya netirititi zvese zvakadai nepozinasiyayo
toti munhu adya hohwa ihwohwo hunenge huine muchetura vanokwanisa here kuita zvive zvokunzi amurutsisei kana nemukaka kana kuti mupei mapiritsi akati kuti munhu apone
iya zvinoitika anorutsa anongoda kumiswa mvura yakawandisa sere kana 20 meters kana chipatara chiri kure
haiwa maita basa vakani tinotenda zvikuru nedzidziso yamapa veruzhinji
vakanaka ivasa
manga vakateerera kuna vajohn kan vanove murimi akagariswa patsva kudunhu remacheke muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu ane kunzirai chirongwa ichi ndini wenyu jonga kandemiiri ndiri muwashington dc
notenda jonga nechirongwa cheupenyu hwedu tombotarisa zvabuda mumitambo yepremier soccer league yatambwa nhasi chicken in 1 dynamos 0 bulawayo city 2 chapungu 0 ngezi platinum 2 herentals 0 netcaf fc mutare city 0 yada fc 2 bulawayo chiefs 2 mutabata svika kumagumo echirongwa chedu chanhasi totarisa misoro yedu tisati taoneka mutungamiri wemdc alliance vanelson chamisa vanoita musangano wekutanga mumbizo mukwekwe
Musangano wakadaidzirwa nemutevedzeri wemutungamiriri weMDCT Muzvare Tokozani Kupe urikuenderera mberi mangwana. Mutungamiriri weSouth Africa Vasero Ramaphosa vanoita hurukuro nemumwe wavo vaEmerson Mnangagwa muguta reHarare. Tabatashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kupinda muchirongwa, munotutumira tsambambozha dzenyu pastudio 7@voanews.com. Anokuoneka ine mufaro, ndine Evans Zininga.
Soko isika tisenda baku VOA.